mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 30 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi pafacebook page yedu yevoa shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vanoti mutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa vakazvikanganisira vega rwendo rwavo kuunited nations. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yaisa varayiridzi parumana nzombe. Tichanzwawo zvamunofunga imi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Mumazuva gumi apfuura vatungamiriri vezimbabwe vange vachirwisana nezvinhu zvizhinji kubva pakupambwa nekuwanikwa kwadr peter magombei, kuramwa mabasa kwevana chiremba, rwendo rwavamunangagwa kuunited nations pamwe chete nokukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vamunangagwa vakakanganisa vega rwendo rwavo nemabatiro avakaita nyaya yadr magombei uye kuvimbisa mapurazi pasina mubhadharo kune avo vanoda kuisa mari mune zvemabhizimisi muzimbabwe. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza studio 7 kuti chinhu chikuru chichashoresa vamunangagwa kwemakore mazhinji ari kuuya mabatiro avakaita kufa nekuchengetwa kwevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwe maonero avo.
Vhiki yapera inoitika zvakawanda chaizvo kuzvinobvira panyaya yadr Gombei vachinzi vaabductiwa vachizowanikwa vachienda kuchipatara vachizonzi vari kurambidzwa kubuda kunorapwa nana mazvikokota kusouth africa uko pamwe nokuzonzi vazobvumidzwa kuinda ikoko uko zvinobva zvashatisa zita rezimbabwe. Zviitiko izvozvo zvingava zvechokwadi kana kuti zvisiri zvechokwadi, nokuti zvine zvazvinokuvharavhara mukati. Tinozoona futi kuti vhiki rapera iri ndo rakaenda president wedu kuunited nations general assembly uko namaminista mamwe akaenda navo vachinotaura nezvavanotaura zvisingabudisi kunetseka kuri kuita vanhu vomuzimbabwe. Asi zvakaita sana magesi nemvura nezvikwereti necorruption zvazvibudi ikoko uko, vanenge vongotaura kungozvinatsa pamwe nokukoka vanhu vane mari kuti uyai muzorima mari dzenyu kana kuinvesta muzimbabwe. Saka kwozoita zvenyaya yekuvigwa kwaformer president Mugabe ndeimwe nyayazve yakayambonzi vachavigwa kuHeroes Acre kwavari kuvakirwa imba inokosha ike zvino, tozonzwa kuti vhiki yazopera vava kuzovigwa kumba kwavo. Saka zviitiko zvakawanda chaizvo zvaibata zvaibatwa nenews nevemapepanhau nevemaredhiyo vese zvichiverengwa pasi rose izvo zviitiko zvomuzimbabwe izvozvo.
Muchidimbu munofungei nokuchengetwa kwavamugabe?
Kuchengetwa kwavamugabe kunenge kuno kusiririsa mukati tichitaurisa isu unhu hwavo, zita ravo nezvavakaita kunyika yezimbabwe neAfrica yose, kuti munhu unozongodovigwa mavigirwa aitwa iwayo kumba kwake ipo papamboita nyaya yokumuremekedza zvikuru mutungamiriri uyu kuvakira imba inokosha kuHeroes Acre. Saka maonero andinoita ndokuti kuzovigwa kwaitwa kumusha kwake kwazvimba, nyange zvaa zviri zvo zvido zvake zvatinombowamo achiti hatina kuzvihwa vomukama wamai takazvihwa, asi ndoona sekuti kwava kuchitokohovedza zita nouremu rwezita ravamugabe zvose nedzidza ravo. Uchavafunga kwavari ikoko ndiani? Handiti munoona munhu waidera achifungo wafa wanaka, ndokutaura kwedu pachirudzi chedu asi zvinokana ozondovigwa navanhu vashoma shoma kumusha kwake kwaita makakatanwa chiremera chake chiya chaakashandira upenyu hwose chichiri papi nyangwe akakanganisa hati pane somunhu wenyamo pano naapo asi kuti ndiona sekuti kuigwa kwaita kumusha kwake handizvo zvakanaka izvozvo zvino zvaitika izvi hameno muri wekwamugabe kuti chiremera chacho chakaumbwa nomunhu uyu chichazobva papi zvaandovigwa kumusha kwake kwazvino.
Kana makatarisa rwendo rwava Emmerson Mnangagwa kuUnited Nations, chii chamunoona apa? Chii chakabuda pazviri?
Chakabuda pazviri apa handinyanyi kuchiona kuti pakanyanya kubuda chinhu chikuru saipapa apa. Totarisa isu kuti vakandotaura zvavakataura havo zvekuchema chema zvamasanction izvi nezvokuda kuti Zimbabwe ichibatanawo nedzimwe nyika dzainga isati ichabatana nazvo, asi tikatarisa vanhu vavaitaurira vacho maamusina kana vanhu vakatombowanda vaizviwa izvozvo vaida kuteerera izvozvo. Saka kunonguva hako kungouya kwendovona hendu kungouyawo kuya kwatoti kungoita tsika kutandavara kwehuku asi pasina chihombe chinobuda mazviri, nokuti hapana nyika hombe dzataita so dzichazviteerera hadzina kana kutombokendenga kuda kuteerera zvavaitaura zvacho izvozvo. Vakabuda maamusina kana vanhu vakawanda, asi vakataurawo zvavakataura mutsindo wazvo ina handizvionini.
Munoona sekuti kuvimbisa vanhu vanoda kuisa mari muZimbabwe kuvavimbisa mapurazi amahara hakuna zvakunobatsira?
Hakuna ndinoona zvakunobatsira iri, nokuti vanhu ivavo vanopromiswa mapurazi acho nehandi varimika, vanongova vanhu vane mari dzavo vanenge vachida kuitawo mabhizinesi kune zvimbo zvisinei nourimi. Saka haungangoti munhu ndokupa zvakati iye asingagoni kuzozvishandisa asina interest nyaya dzevhu iroro. Zvekare vhu iri ndera vanhu kairira taakuona kuti kunzi raakuzochinjaniswa chipuwa vane mari kune dzimwe nyika ndokwaakutengesa kavhuku kwakambodzi kwakaitwa kare kukaendesa vanhu kuhondo. Saka haisi nzira yakanaka iyoyo yokuda kutengesa vhu kuti vanhu vane mari vachivauyei. Vanhu vari muZimbabwe vamwe vacho vasina vhu racho iroro vaitoritsvakavo.
Musvondo rapera rese iri, takatarisa munyaya dzezveupfumi, chii chamunoona chakabuda chiri nani chakaitira nani Zimbabwe?
Apa ndioni chakaitira nani kuZimbabwe. Apa ndiona hangu kuti president vai ridza wamanda vachiti nyaya dzekuchinjana kwemari takavakunda vaichinja mari vachidaike zvino yava 1:2 neus dollar 1:14-15 asi tomuka mangwana nhasi yakwirazve yasvika 1:18 ukwese uko ndio kwayava uko yakukwira kuya kwavanoti vakadi vakarwisa vakaidzasa. Saka handivoni kuti chakanaka ndechipini papapa kuti zvinhu zviri kukwira mitengo yazvo kuZimbabwe mihoro yavanhu isingakwiri. Saka maonero andinoita ndokuti vanhu vari kunyanya kutambura zuva nezuva pasina chakanaka chatinoona. Ndiona kuti minister wefinance vakati tapa makanzuro omunyika mose mari yokudi yokuona nezvemvura, asi kutizoona mvura yacho yabuda ndio zvatakamirira, nokuti magetsi hakunaka ndio anoshandiswa kupi kumvura ikoko. Saka vangava vakaisa havo mari kumvura, asi kana kusina magetsi tinozongodzokazve pakuti hakuna mvura yacho iyoyo. Saka handivoni zvimwe zvinongotaurwa zvinotaurwa zvacho vanhu vagopemberera, asi ndiona sekuti vanhu vanoita nokupemberera vaakuda kuona kuti zvinhu zvacho zvataurwa ngazvibude vazopemberera vakuona mvura yacho yaakubuda here.
Saka kana makatarisa nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Zvichakadaro, vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakazochengetwa havo nemugovera kumusha kwavo kwazvimba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Achitaura pakuvigwa kwavamugabe nezuro kwakuchama, hanzvadzi yavamugabe amai Regina Gata vakatuma nyepo kuti vamunangagwa vaivamanikidza kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba enyika kuHiroseka. Mashoko aya akatumirwa neimwe hama yavamugabe vaOda Chidhakwa, avo vakatenda vamunangagwa nehurumende yavo neruyamuro rwavakapa mhuri yavamugabe mukurwara kwese kusvikira pakufa. Vachidhakwa vakapomera mhosva yekusawirirana kuti mutumbi unovigwa kupi kuhama dzemushakabvu zvikuru madzishe.
Kumagusungo zvine shoko rimwe chete, tiri veumambo tose imwee tinochinjana uzvimba, tinochinjana ubeperere, tinochinjana uchidziva. Yewe dutese. Asindo da kuti kwa muri, please. Kana muri ya beperere ya wiru wane namo. Let us leave muri ya beperere. I decide what needs to be done. Isu totera tijisafota. Muri ya kwa beperere.
Mutunga mire webato runopikisa Re National Constitutional Assembly kana kuti NCA Professor Love Momaduku vakati vakauya kuzoviga vamugabe sezvakataurwa nemhuri kwete zvekunyepera zvakaitwa nehurumende yavamunangagwa iyo yakanga isina mumiriri parufu.
Chechipiri zvechekuti ndaida kuti nditaridzewo mhuri yavamugabe kutaiwo isi kuenderana nazvo shuwa nezvavanenge vataura. Kune vamwe vatungamiriri venyika vezanupf kakuti kwacho nana president vanongomhanya vachiti aiwa tinoremekedza vasaurwa nemhuri. Bati ya disi kubawana panapa kuna watu hafasi kule mekeza kungota urachete ni mulo moti nore mekeza kutaru kwa ni mwuri asa atizo honi kule mekeza kwa chiti.
Profesa Maduku wakati manyepo kutikuri giri wakumusha kwa kaituwa wa mugabe kune dereza chimiro chao vachiti zichaita kuti munoro ondo yao zizivikanwe kuti waka bizwa pachigaro ni chisimba vamwe wano vaira bizwa kupinda pamba pa wa mugabe zichiri zipanudi wawe ukama chete. Mumwe akarambidzwa kupinda ndiamai Susan Muroza vakati havana kufara sezvo iri nhengo yebato reZANU-PF yakasimba.
Hakudiwa vepaduze duze
chaiye
mufi
vepaduze
duze vemumba
ndozvataitwa
funga kwangu kunyange shamwari yako inouya parufu rufu harina kuti wepaduze munhu wese anongochema ende kubvira zvichitanga ndisu vanhu vacho
tichinzi
mayouth ende munojoga tichiendeswa kuiswa kwataenda unojoga tichiitwa sei tichiitwa sei asi nhasikuramidzwa.
Vamugabe vakavigwa pachivanze kumusha kwavo izvo zvakakonzeresa mutauro wekuti vemhuri yavo vari kutyira kuti dzimwe nhengo dzemutumbi wavo dzingabviswe nevavengi vavo. Izvi zvakanyanya kutaurika pakatendwa mudzimai wavo amai Grace Mugabe naamai Gata kuti vakachengetedza mutumbi wavamugabe kuti usaitwe zvechivanhu. Vamwe vainge vari kwazvimba pakuvigwa kwavamugabe vanosanganisira gurukota redunhu remashonaland west amai Mary Muliswa Chikoka pamwe nevakambotungamira sangano revakarwa hondo vajabulani Sibanda. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba ndine Ata Chiguriwa.
Sangano rinomiririra varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yaisa varairidzi parumananzombe nenyaya yekuti vape vanyoresa nenzira yebiometric registration panovharwa mahofisi zuva ranhasi 30 gunyana 2019. Vanotungamirira Atus vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti varairidzi havana mari uye nguva yekuti vakwanise kunonyoresa ishoma. Vamasaraure vati hurumende yaifanirwa kuonawo kuti vana vechikoro vari mumazuva ekunyora bvunzo.
Hurumende yakazivisa kuti ichazenge ichibvisa vanhu vese vanoshandira mupublic service papayroll musi wa 30 gunyana kana wange wasvika kana vachinge vasati vaita biometric registration. Tine vashandi vazhinji vehurumende vari munzvimbo dzakasiyana siyana vari kuwanikwa vatadza kubata deadline iri. Vhiki rapfuura iri yanga yangori vararamhanya vanhu vachimhanya kumahofisi ekwaregistra general vachida kuti vakwanise kubita deadline iri, asi taona kwavasvika ekumahofisi ikoko kwaakusina zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuregistwa. Zvaita kuti vamwe vangogara nguva refu vari kumahofisi aya vachitadza kuregistwa. Taonawo vamwe vachitadza kuwana mari dzemufambi dzemichovha dzekufamba kusvika kumahofisi ikoko, zvaita kuti vatadze kubata nguva yakatagwa nehurumende. Tichitarisawo zvakare, chekunyanya shungurudza ndechekuti vana vari kusara muzvikoro vasina anodzidzisa. Tichitarisa kunyorwa kuri kuitwa mazamanishoni nemagrade 7 zviri kudokanganisa kufamba zvakanaka kwezvinhu muzvikoro, vadzidzisi vachi manyira nyaya iyi.
Sei hurumende ichimhanya-mhanya kudai isingape varairidzi nguva yakakwana yekunyoresa?
Inyaya yekuti vari kuteerera zvavari kuziviswa neWorld Bank, sezvo tiri kuziva kuti hurumende yedu yamapapeti ecapital vaakungo ya bari mumodi yedu ya liberalism wachiti shavango uzu kwa iso zondo zinoita sahashu mbuwa sungata zewa ane mari saka tishitari za isu sudai mapriority zeda angari right right kwa nzira isinga disruptive provision ni service umuzukoro kunyanya isa ya proposa kuti iyo urumende efo kukadra mamobe wa teams anotenderera tishitari sana achingeja wano pa ground wachi update the database rao uye wachi provide biometric data capturing yacho zvaita kuti vanhu vasamire kuenda kumabasa tisingawedzere kushungurudza vanhu vagara vari kutambira mari shoma vachitadza kuenda vachitotadza kuenda kumabasa
chinangwa chekunyoresa uku kwebiometric registration kunopa mutsvako wechii kuvarairidzi
chinangwa chataziviswa ndechekuti vanoda kubvisa maghost workers zvinoba kuda kubvisana nekubvisa maghost workers ndobva vakutobvisa mareal workers ari paground nenyaya yekuti havana kuita biometric registration saka tichiti tichikurudzira kuti dai vaenda paground vanoita registration vari ipapo vachiona the real workers vari paground vovaregister pabiometric platform vobvisa the ghost workers vanogona kunge vakangopinda mupapero vasina basa ravari
pari zvino nhengo dzesangano renyu dzakadzokera kumabasa here kana kuti dzichiri pakungoramwa mabasa
nhengo dzedu hadzina kumbobvira dzaramba mabasa asi kuti dzatisingakwanisi kuenda kumabasa nenyaya yekushaya mari saka kana munhu uchishaya mari yekuenda kubasa uri incapacitated ukatsanzviridza ukaona mari unoenda kana washayawo hauende ndo patakangozivisa hurumende tichiti vamembers edu aincapacitated zvichireva kuti kuenda kwavo kubasa kwakuenderana nekuwanikwa kunenge kwaitwa mari kana yashayikwawo vanenge vasingaende musi wayawanikwawo vanenge vachingoenda
mutungamiriri weatus vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 tochimbotarisa zviri mumapepanhau anhasi mudaily news mune nyaya yokuvigwa kwava mugabe kwazvimba mudaily news mekare mune nyaya inoti vaenergy mutodi vanoti ivo havazivivo kuti kushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotikari kuchapera rini muherald mune nyaya inoti mukuru wekambani yemabhazi ezupco vaevaresto madangwa vazivisa kuti mazupco achakwidza mari inobhadharwa nevafambi kakapetwa kaviri kutangidza mangwana chipiri munewzimbabwe.com ine nyaya yomutungamiriri weMDC vanefunchamisa vachikwezva vanhu nemasangano akasiyana siyana vasisafare neutongi hwavamunangagwa kuti vauye kubato ravo kuratidza kusafara uku muchikamu chino tinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti pazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo
yo pastudio 7 apa kukukwadzisai nesevateereri vestudio 7 nevanotepfenyura vacho kukwadzisai zvakanyanyisa tichikuti simbai simbai hando reva kutenda hangu masoko atawana na reverend avo haabude pachena achitaura chokwadi chaivo ndikuna akaitirwa zvakanaka namukadi ari kuitira munhu ari raiti kune avo akaitirwa zvinhu zvakashata anototaidza kuti hapana zvaakatoitirwa asi akawanda acho ndiwo anhu akaitirwa zvinhu zvakashata ashoma shoma ndiwo akaitirwa zvakanaka na vamugabe avo atenda hangu nemashoko avo haabude pachena achinyatsa kutaura chokwadi chii ndo zvakanaka izvozvo kutaura chokwadi chii zvakanaka sei ndinotenda hangu nevatsigiri vemudhisi vakaratidza kubatana vakashaya vakakuvara nyadzi dzezanu pf ndatenda hangu ndatenda hangu chaiko mukoma hwande vazviita
mangwanani akanaka mangwanani akanaka vana zvanga akandimiri zvandinokumbira ndechekuti zanu pf chai chaiyo akahwaraio kutanga nekupedzisira paanga achiadresa iriki musangano kuuende ungaadresa musangano musisina vanhu unoadresa chii chaanoadresa chaanotaura chii chaanoziva plus iko zvino zvinhu zvedu hazina kumira zvakanaka munyika iko zvino vari kuti ticha wese ngao ya azaligirika azo katika chitoka chiplasi pinte di kuti mduwa wapinde mshikoro wawone wano wachwona wano tuwa utipawani mkwesti wekasi wana wadisi kuti waka wita zi mkwesti wekasi kasa harukutuwa shukuparuku ni angaza ni mkinti mpita wano harukufundisika wano nguwa ninguwa wae zingu singa mbili wakanaka mnanga wazi isa aneta galbe bachikaro mkinti wano gona kwete isa aneta kudabuzi kutipitila sina mnika muna kuchakariki iko zoga na utiwiti maharija zaya ubati maharija zaya uibati kana uti hilo nikirikala tijia zaya alibati ati zuti muna fundi haa iti daniyara na zesu wanwezi wangu wawazi isa aneta wose muna umedu muna wakana muna mangu muna mwaji 28 kana chukumi jaya maharija isa aneta muna keta mwesu nana maturu wose basa ndoro kukukama kango fundusira wana ndi zuti muna fundusira wana wakini kwa wakini zi latenda angu
Studio 7 Masquera Street. Tokumbiro varubatsirwa noya. Zano PF yatouraya. Mento ita sei. Zimbabwe yapara noda kwezano PF. Dai magona o mapindira zano PF. Ii yatiparadza.
Magadi zvenyu vashamarari okuku America ikoko ana blessing. Memberero ye 20 years. Noenzwa iriko. Asi nokurudzira akuru akuru vedu avo kuti vapinde mumaruwa umo vachikurudzira vechidiki kuti vavhote nekuti ruzhinji runongotsigira asi hari rejisti kuzovhota saka pamavhoti apo tinenge tiri vadiki saka tokumbira kuti vese vatungamirira vapinde mumaruwa vachikurudzira kuti vanhu vadi vavhote ndo zvandinga taurawo
Magadi wa chamaro studio 7 wese niwanoteerera studio 7 ndinoda kutaura hangu pamusoro pevanhu vezano PF avo zvinoshamisa chaizvo president kuti vanofamba vachienda vachitaura mashoko okuti zimbabwe kwakanaka zvinhu zvese zviri normal asi wasiya waruwa munhu anovharira munhu kuti asaende kunorapa kusouth africa vanoda kuti afiremo pamusoro pekuti vamukidnap vamuabhuza vanoda kuti afe ndozvavari matrue colors evanhu vezano PF ndozvavari chachaizvo hakuna chamunoona chinobuda pamusoro pevanhu vezano PF basa kunyepa chete kuti president anonyepa kuno vamwana achitiye zvinhu zvakanaka kuzimbabwe achitadza kutaura chokwadi nokuti anotya kuti akataura chokwadi zvinhu zvese zvaanoda zvaanoda hazvifambi vanongoda kuti masanction abviswe chete asi kugadziriswa nyika nekuita zvimwe zvinhu hawadi basa kurova vanhu chete nokuuraya vanhu ndobasa ndozvaanogona ndozvakangozara mumusoro mavo bedzi vanhu vakaita sevanhu vasinganyarwa nezano PF havana tsitsi kana newanhu ndatenda
vana vezimbabwe tanetseka zvokuti dai zvaibvira kuti hurumende iripo yangobviswa nemuromo sekutaura kwatiri kuita inga dai yakabviswa zvayo nekuti tanetseka kuti tishande unoshanda sapana chinobuda mari dzacho hadzina zvadziri kutakwanisa kuti dziiti dzinobatwa kubhengi dzinobatwa kumaecocashi mapesendeji acho avari kuisa hatichakwanisi kana kuziva kuti toita sei
makadiko vana mukoma jonga kustudio 7 basa mose vateverere ve studio 7 ini ndinoitwa Lavet ndine hurombo rekutaura kwakaita aimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe vachibudisa izvo zvinoratidza kuti chiyo chakanga iri sikireti yehurumende yezanu PF nguva yose nanhasi ingoripo sikireti iyoyo pamagamba ose akaradzikwa muhiro zeka vanhu ivavo havana kurara murugare zvinuri pachena kuti nhengo dzevanhu idzi dzavanhu avanonzi magamba vakaiswa kuhiro zeka dzakabiwa ku-one commando barracks vachiita zvavo izvozvo zvekutsvaga simba risina kunaka reutungamiriri wezanu PF zvichireva izvo kuti zanu PF chokwadi chikwata chemasatanist zanu PF must fall very soon immediately zanu PF masatanist ndatenda zvangu
pamusoro vakuru vestudio 7 vana mukoma jonga tinokutendai nechirongwa chamunotipa murambe makadero ndinongochema nezviri kuitika muzimbabwe kwa zvaratidza kuti vanonzi vava munangagwa vakwata vavakwacha vavakwanisi kutungamirira vanhu vatadza ngavachimbosiyira mwana muduku Zanpi of Yakoni, Wainaka, Naka, Najam, Kudo with Zeragura, Nika, Taitu, Kudabaja, Kazera, you know what, with Zerakoska, and last Sakazaraza, who is our Kwanis, or Chose, Vanavana Chavano Ziva, Gavape, Vanavano Ziva, Kazizavo, Vanam, Vanacha Misa, Vamanaka, which courage, which I could not get your rango to Basaro Copa.
Avo vange vari vatereri ve Studio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita ne Studio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Motikari makumi maviri neshanu dzinodhura dzemwanakomana wemutungamiriri weEquatorial Guinea dzakatengeswa paauction nezuro dzikaunza mari inoita makumi maviri nematatu emamiriyoni emadhora. Motikari idzi dzakatorwa nemapurisa ekuSwitzerland mushure mekunge vaongorora vakaona kuti dzakange dzatengwa nemari yakawanikwa nenzira isina kunaka. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International riri kukurudzira sangano renhabvu reFIFA kuti ribatsire vanhu vekune dzimwe nyika vanoshanda muQatar vachivaka nhandare dzenhabvu chashandiswa pamakwikwi eWorld Cup muna 2022. Amnesty International inoti vashandi ava havasi kupiwa mari dzavo dzemihoro uye vamwe vari kutodzokera kunyika dzavo vasina kupiwa mari yemihoro yemakore mazhinji. Gaiba ke Freeman achibatsirwa na Macheso. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vamwe vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazvikanganisira vega rwendo rwavo kuUnited Nations. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yaisa varairidzi parumananzombe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.